vagari vekudziva rese kwavanoti akandoke kuti anga vachiwana rubatsiro mune zveutano pachena mumusha wavo. Mumwe mugari womudziva rasekwa mbuya Stembeni Bima avo vane makore 63 ekuberekwa vakakwanisa kuya kudziva rasekwa community hall vachitungamirirwa nemuzukuru wavo nekuda kwekuti havachaoni. Mbuya Bima vanoti kunyange hazvo vava nemakore vasingachaoni vanoti vange vasina mari yekuenda kwana chiremba kunoongororwa.
Chirongwa chashanda panapa tachitenda zvikuru chemaziso isi tatisingatombodi kana kuverenga hachaoni kana kuchiche chaita hachaoni unongopa umwe bhaibhiri kuti ndiverengere zvatopera. Saka chirongwa ichi ndachiparira.
Gogo Judith Brown vanoti vange vave nemakore 3 vachinzwa mumaziso avo kunge mune jecha. Gogo Brown vanoti vaivevotyira kupofumara sezvo vange vasina mari yekuenda kuna chiremba wemaziso. Gogo Brown vanoti rubatsiro rwavakaona pachena urwu rwakavakoshera.
Tanga tisingakwanisi kuti tizoenda because kana ari maziso ka atoone nguva achingonetsa kudaro but tanga chingoti kusaka mari acho tinoiwana kupi. Saka tinoda kungotenda nekubatsirwa kwataita. Tinoda kutenda zvikuru kwazvo ende tikunzwa nyatsosununguka.
Mumiririri wedziva rasekwa mudare reparamende amai Omega Hungwe vanoti nekuda kwekuoma kweupenyu vagari vazhinji vavanomirira vanoshaya mari dzekunorapwa zvekuti vanochengeta zvirwere kusvika zvakura.
Vanhu havana mari yekuti vanorapwa saka vazhinji vacho vanozongogara kusvikira maziso aya dhitioreta kusvika atoita bofu nenyaya yekuti anenge asina mari. Munongoona ikonomi yedu nemasanctions akatiwira iri very low.
Munyori muLions Club of Harare West Muzvare Sinzi Yarurevo vanoti uwandu hwevanhu vavakabatsira nemugovera hunoratidza kuti vanhu vakawanda vasi kukwanisa kuwana kodzero yeutano.
Saka vazhinji vacho income chaiyo chaiyo yekuti vanenge vachikwanisa kuita zvatingati zvaunenge uchishuvira iwewe nemwoyo wako nekuda kwekuti unayo mari yacho kana kuti unokwanisa kuzvimirira wega. Taona kuti pane dambudziko rakakura ratakatarisana naro ende tinenge tichitoshuvirawo kuti kana taitokwanisa kana kuzvita over a couple of days nekuda kwekuti vanhu vacho sezvamuri kungoona vari kuramba vachiuya kuratidza kuti number 1 pamwe mari yacho yekuti vawane health care muzvipatara inenge isipo, mari yekukwira mabhazi pamwe inenge isipo.
Mukuru wana chiremba wakapa rubatsiro kuvagari vekudziva rasekwa Dr. Boniface Macheka vanoti ruzhinji rwevanhu vavabatsira vange vasingazivi udzamu hwedambudziko ravo remaziso. Dr. Macheka vanoti dambudziko retsanga mumaziso ndiro guru muvanhu vavakabatsira.
Panapa tiri kuona kuti pane vanhu vakawanda vanga vasingatombozivi kuti vane dambudziko rakakura zvakadini remaziso. Dambudziko iri rinosanganisira tsanga nedambudziko rekukwira kwepuresha maziso yatinoti glaucoma kana kuti BP yemaziso kuda kana tikadaro kuda zvingatibatsira kuti tinyatsonzwa nani. Koitavo vamwe vanenge vari chidiki vari vechidiki vanenge vachinetswa nenyaya yekusanyatsoona vachizoda kuti vagopiwa magirazi. Iva vataona vakati kuti ivhe nevamwe vakuruwo varipo vanodawo magirazi either kuti avabatsire kuverenga kana kuti wokuti avabatsire kuona zviri kure pamwe chete nokuzokwanisa kuverengawo futi.
Dr. Macheka vanoti sana chiremba vachatsvaga mari dzekuti vakwanise kubvisa tsanga kune avo vakawanikwa vanadzo. Kungotariswa maziso kuti kuzivikanwe kuti dambudziko nderei kunoda mari iri pakati pe50 emadhora kusvika 100. Kubviswa tsanga kuzvipatara zvehurumende kunodawo mari iri pakati pezana remadhora rine 60 kusvika ku200 emadhora. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.